This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz.
Greetings and welcome everyone to the Zimbabwe Music Journey, brought to you by your one and only Chief Changamire Mutero Jinya Shanu, broadcasting from the city of Hamilton in New Zealand, courtesy of the Hamilton City Community Radio Free FM 89. I bring you music from Zimbabwe, from the old to the new, covering over several decades, approximately 5 decades of different genres of Zimbabwean music. A special welcome today to the new listeners. I hope you all enjoy yourselves in today's session. Ndinovimba kuti muchatapirirwa nemitakunanzwa yemi manzi yekwedu kumusha kuZimZim kuZimbabwe. Let us kick off today's session tichinzwa ngoma yakaimbwa na the late John Chibadura, who passed away in 1990. He recorded a song yainzi Unondivengera Simba Rangu. Hanzi Unondivengera iko ini ndichizvishandira nesimba. Nakizwa itinzwe na va John Chibadura. Uyo watapedzera kunzwa ndi John Chibadura angashiti ye usandivengera simba rangu. Toenderera mberi nechirongwa takuuya negamba Alec Machesu vachiti pakambo ka 2003 kainzi chara chimwe hanzi zvatinoziva zvese muupenyu tinenge tichipuwa direction nana baba namai kudzimba uko kwanzi chara chimwe Alec Machesu ngatinakirwe itoni.
It's why you go.
Uyi watapezera kunzwa ndi Alec Machesu anga achiti charachimwe toenderera mberi nechirongwa iko zvino takunzwa Gamba Thomas Mapfumo akabvira kare kare kwazvo kuma late 60s nanhasi ari kungorova ngoma pane kangoma kake kaakarova 2010 ndofunga anga afunga kumusha semunhu akugara kuAmerica uko hanzi ndangariro ofunga Mapfumo mukanya tinakidzei tinzwe. Avo vatapedzisira kunzwa ndevamukanya Thomas Mapfumo vanga vachiita ndangariro dzavo vachifunga kumusha variko kuAmerica uko. Toenderera mberi todedza zverimwe gamba guru rakare rakangofanana navamukanya ava. Oliver Tukumtukudzi ane kambo kaakaimba 2018 kekurayira ana baba naana mai hanzi aikona kurodza vana vachiri vadiki vana vasati vaziva. Hanzi kambo aka kanonzi haasati aziva by Oliver Mtukudzi. Ngatinakirwei naTuku.
Thank you. Hausati wafututa Hausati wakura Kungo pututa chetu Hajirevi wakura Hausati wamase Hausati wamase Hausati wamase
Nyarai, my way, don't you? Oh, my way, I said.
Uyo atava mukunzwa ndi Oliver Mtukudza vamkuti raira kudhanza yekona kurodza vana vasati vakura vasati vaziva toenderera mberi iko zvino taakupinza kambo ka 2022 kevakomana vakaimba vakati wandei vakomana vamazano echidikidiki ava vane kambo kavo kanonzi Fire Emojis. Pane vakomana vakati wandei vandiri kuona mazita akanyogwa anzi Holy 10, Bling 4, Brian Jack, Natty O, Buffalo Soldier ne vamwe vakati wandei wandei apo vakaita project yavo vakawanda vachiimba kambo kavo hanzi Fire Emojis. Hanzi usazviita Samsoni iwe usina vhudzi, handiraramire munhu ini. Vane message yavo yaingobata bata kwese. Ngatinakirwe nevakomana vechidiki vamazovana.
Dakila titi, ona wafira cloud, ona wafira mbiri. Takanonanganisa, takanofura vat trip, takanobata mita. Ndazozona dvaruka yanda jum, ha anamzaya vakabaya kwanuma. Andi vashataya vakataura vatumwa. I'm like I am the high of the shoe. Cause fire emoji, oyo.
Fire moto ma shit ma prisa. Moko wanza ma filters. Kuna muni wajelo tongo isa zaidu ti moto. Kana nangu kuna muni bati sira moto. Kana nene stress nako tumi za moto. Ma bridge jumps am say si moto. Bari bazi ma buti kufema zaidu moto. Niko pisa isi rindi di sans. Wala niggas the sans. Uno kuzi roga ndi gigi ma changa chipi waga hype kai fit. Uso muga ma kusi ne chizi beche kati ma chadi wa fat. Tanto rere me chizi wanna make this part.
Mandi kuma mandi pachi trampe, chandina kanda so. talking and talking, but they never left us. But I know they watch us. I got my homies all over, I can do a pick swear. They can never touch us. And niggas, they been talking, it is endless. Sending up pressure. Was I even my lessons? I know a lot of y'all got questions. Study for lecture. Was I even my lessons? Damn, killer, the gorilla have been making a noise, making a noise. And these homies, they be loving the voice. I've had a choice, and these homies, they can never ignore. So y'all already know, never pretend that you like me. That's so unlikely, I never take it lightly. I got my homies behind me. And did he have a Judas besides me? Gorilla. I do it for the new generation, dog. The food on my toes, international. Holy Ghost fire, press fire, AB, it's on the last fest, that's revelation. Didn't do good to my name, I used like to pack Shaku, I'm a done for the nation. Big, I'm sick, you save your man, we listen, we pay cut. Let's ever go louder, louder, I don't give up. Jungles in a judge, I'm a sandy jungle. 4 years, but you figure, so one I go buy, I'm a tune. One I go twine, I need tune. Ability extension.
Fire emojis, fire emojis. It is the same, it is the same. Mandi kuma, mandi pachi trambe. Mandi nakana so.
Awa watapeza kunzwa wako manawishi diki, ana Holy 10, ana Blink 4, ana Brian Jack ni wangwe wavo, wanga washi danzi fire emojis. Tuende rambeliko zino takupinda futi mgorera 2022, takupinza mchinda wii Rocky Josphat, akabatana na Kofi Olomide wa muno zivane mkurumbiro we rumba, chivapa Kongo hapa. Nemuwe mchinda anonzi anzi Ray Veni, wane kamboka waka anonzi patati patata, anzi mwanawe inyu waitamba zandino dao ini. Nakirwa ine machinda ano nakizwa.
Vakafa baba kilomita baba, machiba kufra faka siko ndi pachitindo ka one.
Caution Java Records.
You want to see double king.
Like double king.
Caution Java.
Double king. Double king.
Opa.
Sina wasi wasi nae, nina machi machi nae, yetu nikita party touch tonight. Yeah. Elena dance dance tonight.
Zimbabwe oye. Yeah.
Chakanaka, chivaka shure, chakakura Mazizo ake, anopenya Ukamubata, unokuvara Aye
Musabata, muskana wangu sabata Musabata, baby angu sabata Musabata, muskana wangu sabata
Muateng
Musabata, baby angu sabata
Ukamupao Abaroki Kaya kaya musha Aborokinga, aborokinga, adosa muteba, patati patata, patati patata, patati patata, yo kale kwatra, ina malema, ina malema, aborokinga, amavoma, aborokinga, patati 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 patata, patati, chipika kitenge,
mama ye, mama ye,
it is the night,
everybody with my father,
Joseph Berti. Narari, South Africa, Kinshasa, Kampala, Abidjan, Lagos, Dar es Salaam, yeah, Zimbabwe, oh yeah, patati patata, patati patata, Amalu Fanalo, Yukamupa, Obolo King, Annabelle, Obolo King, Jolie de Jolie Nadej, Obolo King, patati patata, patati patata, patati patata, Yukale Quatra, Pino Malem, Obolo King, Double King,
Uyu watapesira kunzwa ndi Rocky achiita basa rekuimbapo na Koffi Olomide wamunoziva achibva nechiku Congo uko nemwana anonzi Rayvanny hanzi patati patata. Iko zvino toenderera mberi taakudedza zvemwe muchinda anozviti iye anonzi Saint Flow akaridiza kamanzi 2022 kanonzi Silas Mavende anongoimba akangoita kudhakwa kudhakwa so kwanzi zita rake iye anonzi Tawanda Mambo. He's about 25-26 years old. Hanzi anoti iye ane angelic flows in his rhythms ndosaka achizviti Saint Flow. Saka kwanzi na Saint Flow Tawanda Mambo hanzi Silas Mavende ngati nakiro itinzwi. tapeza kunzoyo ndi Saint Flo anga achiti Silas Mavende. Takuenderera mberi nechirongwa iko zvino takunza imwe ngoma futi ya 2022 iri kubva kumuchinda anonzi Aishan featuring msikana anonzi Anatolia vari kuimba kambo kavo kanonzi Lola. Hanzi nyaya yangu iri simple ndide okani. Watapeza kunzwa ndi Aisha nangana Anatolia wanga washitanzi Lola. Tuenderera mberi iko zvino tombodzokera kusure kune gore 2004 pane chikwata chainzi Africa Revenge. Chikwata ichi changa chiri chemachinda maviri muchinda ainzi Willis Watafi na Mehluli Taz Moyo. Willis ainzi I think nickname yake ainzi Africa. Saka machinda yanga ari maviri vane chikwata chavo chainzi Africa Revenge vakarelease kamboka vakanetsa mazuva iwayo kainzi Wanga nakirwai ne Africa Revenge.
Pop-tang. 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 Waga. Waga. Waga.
Waga, I wanna embrace. Waga.
Vatabva mukunzi wavo chikwata cheAfrica Revenge vanga vachiti wanga. Toenderera mberi iko zvino takunzwa chikwata cheBundu Boys. Vane manzi yavakareleasa ivo 1989 yainzi Bye Bye Salakohle. Bye Bye Stembi by the Bundu Boys. Nakidzwai tione. Avo vatapesera kunzwavo iBundu Boys from 1989 vanga vachitivo Bye Bye Stembi. Iko zvino takuzoridza kangoma kedu kekupedzisira nziyo yatiri kupuwa negroup Zim Praise from 2023 vachitungamirirwa nemusikana anonziye Melissa Makwasha vachiimba kambo kavo kakaita mukurumbira zviguru kambo aka kanonzi mbiri yose. Hanzi mbiri yose ngaipiwe kuna Samasimba, kuna Nyadenga, kuna Mwari wedu tese. Kati nagiro ene Zim Praise.
Umambonge Nerubizo 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 Umambonge Nerubizo Nerubizo Nasi umambonge
Nerubizo
Nerubizo
Ehei, iko zvino tazosvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi cheThe Zimbabwe Music Journey, brought to you by your one and only Chief Changamire Mutero Jinya Shanu, broadcasting from the city of Hamilton in New Zealand, courtesy of the Hamilton City Community Radio Free FM 89, where I bring you music from Zimbabwe as always, from the old to the new. I sincerely hope you enjoyed today's show, and as you well know, everything good comes to an end. Mosaramushe, lisale kuhle. Tobatana next week, same day, same time. Ndiyoyo, bye-bye.
Episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.